Tanga tine misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorova nacharandura kwaChirumanzu uko. Nhasi tazorova pakera apo kumberengwa we nepamataga kunova muberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji rokutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa, hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga basi muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya, mhodzi yavakasiya vadzara yatumbuka zvino, nyika yoguta nemuchero. Itakunasa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamugangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana Tebzilai.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange neveki navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo, hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi hagerani. Saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo, isu tinoda kutinwa kusarudzo musapedzirai. Asisarudzo idzodzo ngadziitwe neballot yatawirirana, ngadziitwe nesilabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanishoni ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka-shanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze-dhuze mujinga reveiva vari kuronga usoti hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumjeje dzechai mumuhuro wehurumende youshe patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva ende hatizotendi kuti tiende kuelection kana titi election ngeballot ratisina kuwirirana zvapindwa nani kupi nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova varidzi vedu. Saka tese takavhura maziso, tine mabinocula, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara, unyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru, zvaandibata moyo zvakanyanyisa. Hakuna development, hurumende haiko zvachose. Pagedhi hapana munhu, ina mutungamiriri, ine dambudziko rokuti kune vari kufudza mombe negotsi. Saka panotoda kutotangwa patsva nyika yende mberi. Ndo zvatatitaura nyaya dzedzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzezvikoro, nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei. Tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu pakubudirira kwavo mumagadheni mavo, furaya, nyaya dzemagetsi, nyaya dzemafoni. Hakutori nanetwork ukatarisa kuvana tara kuvana econet zvinova zvinonyadzisa. Mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi kwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya. Saka zvinhu zvandirwadza. Asi tati hai dambudziko taakuya nepiritsi renyika richapedza dambudziko rakaoma.